Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 20/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende yeZimbabwe nemumiriri mutsva weAmerica kwatanga panyaya yesarudzo neutongo hwejekerere. Vamwe muchikamu chezvemitambo vari kushishikana nekwavanoti kusaenzaniswa kwemikana pakati pevatambi vari kumaguta nevari kumaruwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende yeZimbabwe nemiriri weAmerica mutsva amai Pamela Tremont kwatanga panyaya yesarudzo uye utongo hwejekerere munyika. Vachitaura nevatori venhau nezuro, amai Tremont vakati zviri pachena kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rapera hadzina kufambiswa zvakanaka uye zvainetsawo kudzipenengura nekuti vaongorori vesarudzo vemuAmerica havana kupiwa mukana. Vakati izvi ndizvo zvakataurwawo neSADC, European Union, America nedzimwe nyika. Asi vachipindura mashoko aya kuburikidza nekutumira mashoko kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jane Van Muswere vati Zimbabwe yakaita sarudzo ichiteedzera bumbiro remutemo rayo uye vakatiwo sangano rakaita sarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa avo vati havawirirane nemashoko amai Tremont asi vachikurudzirawo kuti paite nhaurirano pakati peZimbabwe neAmerica kuitira kupedza matambudziko pakati penyika mbiri idzi.
Danho rekuuya kwaambasada kuZimbabwe mushure memakore matatu America isina ambasada muZimbabwe chinhu chinodakadza zvachose.
Ko sei muchidaro ambasada Mutsvangwa?
America inyika ine mukurumbira wokunge iriyo pamusorosoro pedzimwe nyika dzese pasi rino. Ine zvainoita zvakawanda munyaya dzekufambiswa kwekunduka kwevanhu.
Munotarisira ukama hwakaita sei neAmerica vamutsvangwa?
Isu veZimbabwe tiriwo nyika diki inongori neshuwiro yekuti dai tawanawo mukana wokuti tiwanawo chimiro chedu nechidanho chedu munenge mukufambidzana kunoita nyika dzakasiyana siyana. Saka kana paine kutumwa kwenhumwa yakafanika ambasada kuZimbabwe chinhu chinodakadza zvachose. Tiri kuzvifarira sevamwe takafunda kuAmerica nekugara kuAmerica, tinoti chinhu chingachipembererwe.
Asika tinomboona paine kukandirana makobvu nematete pakati peZimbabwe neAmerica panyaya dzakasiyana siyana dzingava dzeutongo hwejekerere, zvirango nezvimwe.
Mashoko ekuti vanhu vanonyatukidzana vachidini vachidai vachidini, makukutu maodza mwoyo nemamwe akasiyana siyana, zvinhu zvinowanikwa, asi zvinhu zvese zvinowana magumiro azvo. Ende kugumiswa kwazvo ndokwekuti nhumwa dzakafanika sedzemaambasada dzinge dzichiita basa irori, nekuti gakava rese rinotozongopera nekutaurirana. America inyika yavhura nyaya dzezvoupfumi kuti zvifambe zvemandorokwati neZimbabwe pakabviswa masanctions. Hongu, pane mamwe atirikufunga kuti haana nemusoro.
Ndiapi aya?
Ari kuramba akanamatirana nemukuru wedu, president wenyika yedu. Ini ndinotarisira kuti sezvo ambassador Trena ndiwa muno, zvinoita kuti tiwane mukana wokunadziridza nyaya iyoyi. Tisave tinotemerana zvirango panongonya pevatungamiriri venyika dzedu. Tikadaro ambassador Trenand vanenge vazadzisa zvido zvevanhu kuAmerica nezvido zvevanhu kuZimbabwe kuti tiyananisane.
Mutauriri webato riri kutonga reZANU PF ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo advocate Nelson Chamisa avo vaimbotungamirira bato rinopikisa Residents Coalition for Change, vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro.
Zviri pachena zvinozikanwa nenyika yose nemunhu wese kudenga nepasi ndezvekuti sarudzo hatina kufamba zvakanaka. Zvokuzoti zvataurwa nani? Izvi zvatisitarisi kuti ndiani wataura. Tinemira kana kuti tine iro girazi ratinotarisa riri pamberi pedu. Mira iri ratiri kuona chionioni chichiri kutiratidza kuti sarudzo hatina kufamba zvakanaka. Zvino kana uri benzi ukaona chionioni chakuratidza kuti une mbovha uye hauna kukava musoro, unopwanya chionioni chiya uchifunga kuti pamwe zvinochinja mamiriro awakaita. Zvinesi hatiti mapenzeka, hatipwanyi chionioni, tinogadzirisa zvatiri. Tova nesarudzo chaidzo chaidzo, tova nehurumende chaiyo chaiyo, tova nemutungamiri chaiyo chaiyo. Vanhu zvavanoda nezvakataurwa nezeki nezvakataurwa neZANU PF hazviwirirani. Ndosaka muchiona geji yaramba, ndosaka muchiona dzabhiridha nyika haifambi zvakanaka, kana ekonomi kana kungava kuparamendi kuitwawo mashura kunounza ameno. Zvinhu zviri kuitwa ikoko nyika haina kumira zvakanaka, yakasunama.
Asi veZANU PF vari kutiwo chakakosha iko zvino inyaya yekuti pangoite nyaya dzekudyidzana pakati peZimbabwe neiyo America.
Munhu anenge asina kugeza haagoni kuenda kumuchato nokuti unononhuwira vamwe. ZANU PF haigoni kuenda kunokuti yakasviba chidembo. Ino chidembo hachigoni kunowanikwa pamujau nemakwikwi anofanira kuitwa ekutsvaka zvinonhuwirira. Mukatarisa izvezvi neZANU PF ipesendeji shoma, less than 50%. Vamwe vemunyika vanoda kuti zvinhu zvifambe, over 50%. Saka mukatarisa vasiri kufara vakawanda pane vari kufara. Nyika inoyi haisi yevazhinji, nyika ndeyevashoma, nyika ndeyevanozviti vene, nyika inofanira kuva yevese kwete vene. Saka irori ndo dambudziko ratinaro. Kana risati ragadziriswa, nyika inoyi icharamba ichifamba nenhandasuni kana kuti icharamba ine mateya ichirova matama enzira.
Asika vamwe vachamisa vari kuti nemiwo vanopikisa kusanganisira imi vachamisa, muri kuitawo kuti zvinhu zvacho zvisanyatsogadzikane munyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti hamusi kukwanisa kunyatsotungamira vanopikisa vacho, kana kuti mubato racho rinopikisa muwe neutongo hwatingati hwejekerere uye vanopikisa vacho havana kubatana.
Ini handisi anopikisa, ini ndiri mutungamiriri wevanhu sekusarudzwa kwandakaitwa nevanhu. Handisi munhu anopikisa. Anopikisa ndiva munangagwa neZANU PF, ndo vanopikisa, isu hatisi vanopikisa.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanoita zvemitambo vari kuchema-chema kuti hurumende nevamwe vanobatsira vanoita zvemitambo vari kukoshesa kubatsira vanhu vanenge vari mumadhorobha zvichienzaniswa nevari kumaruwa. Mutori wedu wenhau Pasimoni Dlovu anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vari kuchema-chema vanoti shuviro yavo kuona vatambi vose vachiwaniswa mikana yakaita sekupinda muzvirongwa zvehomwe yevatambi kana kuti magrants, pamwe nekuratidza mitambo yavo pamagungano makuru akaita semaNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, zvisinei nematunhu avanogara. Mumwe ari kushushikana nekushaya mikana iyi muimbi wechidiki Leonard Hlongwani anogara kumaruwa ekuchiredzi.
Saka tichikurudzira kuti National Arts Council iteo zvirongwa zvinosanganisira isu vaimbi vari kuno kumaruzevha.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reAirground Africa vaplot mako vanoti matambudziko aya anogona kugadziriswa kana zvirongwa zvakawanda zvemitambo zvakaita semanama zvikachitanga kutarisawo vagari vekumatunhu akasiyana siyana kwete kutenderera muHarare neBulawayo chete.
Donzwe zhinji rinofanira kungirira kuti munhu wese anoita basa rakanaka, anoita zvemitambo, ane chaanoita chine musoro, chero ari kupi nekupi muno munyika, awane mukana. Kana yakaenzana zvisawandira kuHarare chete.
Vachipawo maonero avo panyaya iyi vanongora nezvemitambo vachitungamira chikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonidzashe Muonwa vanotiwo mamiriro akaita upfumi munyika ndiwo apa kuti mikana muchikamu ichi ishomeke zvakonzera gakava.
Tinotarisira kuti hurumende ivowo ichiisawo ziso rayo pamararamiro nemafambiro enyaya dzevanoita zvemutambo.
Asi mumwe mutambi anogara kwaMutare Igima Tope uyo akambobudirawo pamubayiro wehomwe yevatambi pasi pechirongwa chesangano reCulture Fund cheCreative Actions icho chinonziwo nevamwe achipe vatambi mikana yakaenzana anoti vari mune zvemitambo havafaniri kurasa mbereko nekufirwa.
Ini ndoda kukurudzira mamwe maartisti ari muno muZimbabwe kuti variki kurasa tariro nekuti kune mikana yakawanda muno muZimbabwe pamwe chete nekunze kuti vakwanisa kuapply magrants vanawana.
Asi murongi wemabasa musangano reCulture Fund vasimba mudokwani varamba kunakurirwa nyoka menyu vachiramba kuti vanokoshesa vatambi vari mumaguta makuru chete. Vachitaura neStudio 7 panyaya iyi mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende ine vamiriri mumatunhu ose unova munongedzo kuti havana wavari kusiya kumashure. Kupane vane zvichemo vanyani vati
tine madistrict offices eMinistry of Sports, Recreation, Arts and Culture ari muEach district kusanganisira madistrict ari mumadhorobha nemadistrict ari kumamisha. Vese maartists ari munzvimbo idzodzo vanokwanisa kuenda kumadistrict offices aya vachinobatsirwa zvakare nevanhu vemuministry medu vachizosvitsa shoko kumaprovincial offices edu zvichizoya kunational office zvichireva kuti tinobata kwese.
Vawedzera vachiti zvirongwa zvavo zvakaita seNeshamwari Dance Festival, Jikinya pamwe nenama zvinobata kusvika kumatunhu madiki.
Vese maprogramu iwayo anobata kusvika kumadistrict level kuti munhu wese akwanise kuwanikwa achiwana opportunity kana kuti mukana wekuti ange achiwana pundutso kubva mubasa raanoita uye achiwana kuonekwawo nenyika nekuti anenge achigona basa raanoita.
Munyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vanoti bazi ravo riri kushanda neNational Arts Council of Zimbabwe kuvandudza chikamu chezvemitambo. Mune imwewo nyaya, kwange kusingadanwe anonzwa neZuro panzvimbo ye7 Arts Theatre muHarare apo vaimbi vemusambo wehip hop kubva kuAmerica vanosanganisira D1, Nick Neutrons, Led Beast naKrith vakange vachitandadza vanhu pasi pechirongwa chinokokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe cheNext Level Hip Hop Academy. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondi pasi.
Studio 7 inokupai chirongwa chezvechitendero musi wesvondo wega wega. Apo tinokurukura nevemakereke akasiyana siyana. Kana muine vafundisi, vavhangeri kana vaparidza munoda kunzwa kubva kwavari, kana mibvunzo iri pamusoro penyaya dzechitendero, tibatei panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 202 465 0318.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo yeparamende kana kuti US representative mudare House of Representatives amai Sheila Jackson Lee vebato remademocrats vachimirira Texas vashaya nechirwere chegomarara. Mhuri yavo yazivisa nezverufu rwavo padande mutande reX. Vaizikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevatema nemadzimai. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopagurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Precious Chinanga. Vanova ivo murimi anorima mbesa dzakasiyana siyana uyezve vari pasi pechirongwa cheIgnite African Women in Agribusiness Fellowship pari zvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti chii chakaita kuti mufunge kuti mupinde munyaya dzekurima?
Pfungwa yekurima tinangoti yakadhara iripo, nekuti mai vangu ndivo vamwe vemadzimai vaya vakaenda kumaminda kwakaitwa chirongwa chekugoverwa pacha cheipi. Saka ndaionawo gore negore vairimawo, but dzimwe dzenguva ndaionawo mamethodhi avaishandisawo ekurima ndichiona kuti zvavo raitaita zvakanaka. Tanga ndakazopedzisira iniwo ndatanga kurimawo ndichivabatsira kuti vawane gore rakanaka. Kubva ipapowo ndakabva ndanzwawo kungofarira kuti ndizoshuwa mune mari ende ukanyatsoshata zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinofamba zvinoendi. Sandio zvakanyanya ndipa pfungwa yekupindirini.
Pari zvino muri kurima zvirimwa zvipi uyezve muri kupi?
Ini ndinonyanyorima chibage nesoyabeans kumazoo dzirende area, asi mwaka wadarika uya handina kuzvirima izvozvo nekuti kwandinorimira hakuna mvura, hakuna irrigation. Tane nhau yedrauti handina kuzorima ikoko, asi iye zvino ndichikurima kundikuita horticulture kunoton. Saka ikoko ndokwandikurimawo zvirimwa zvinoti onion, cabbage,
zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe imi muchiremekedzwa pakuita mabasa enyu ekurima aya?
Kuve nyore, zviri nyore hazvo. Ine zvino vanhu vakawanda madzimai nevarume vakawanda nezvino vave kufarira kurima ende vave kufarira kutumikira kuita madzimai mukurima. Asiwo hazvisi nyore pakuti ine matambudziko akawanda anosanganisira kushayiwa mari, mari yakakwana yekurimisa, nekuti muzimbabwe zvinonetsa kuti unyatsowana access to capital yakakwana. Sakawo ndiwo mamwe matambudziko iwayayo nekugara kuchingokwira kwemapraizes emainput achibva input prizes, chinogara chichikwira chisingaenderani nemari yatinozotengesa nayo sevarimi. Saka iwawo ndiwo matambudziko akanyanyisa chosangana nawo. Mudzenguva nhau yemaket sharii unorima zvakanaka, zvinhu zvako zvokuda zvakanaka, asi hepano pakunotengesa unowana uchitengerwa nepraizi isingaite, nepraizi yacho inotonetsa kuti ubreke even kana kuti udzokere mumunhu.
Tinoona kuti makambowanikwa muchipinda pachirongwa cheIgnite African Women in Agribusiness Fellowship. Mungatitsanangurirewo kuti chirongwa chipi uyezve chakafamba sei?
Ichi chirongwa ndichitorimwo i-fellowship program inobatsira madzimai ari muagribusiness. Inovabatsirawo neruzivo rwakasiyana siyana maererano nekubatsira madzimai mumatambudziko anosangana nemadzimai mukurima. Vamwe acho taandagoreva kuti maybe lack of access to capital. Saka ivo anotibatsirawo kuti unotsvaga sei mari yekubatsira jencha yako yekurima. Saka vanokubatsirawo zvakare kuti unopicha sei business rako kuti uwanewo funding. Vanobatsira zvakare neruzivo rwemukurima nekurana business. Saka chirongwa chinounza madzimai about 150 from almost all African countries. Saka iyezvino muzimbabwe hatingi tiri madzimai 5 arimo akasarudzwawo gore rino, nekuti chinoitwa gore negore kubva 2016. Saka gore rino ndoko. Saka chirongwa ichikuti batsirawo sine mentorship necoaching. Senge nhasi tanga tichodzidziswazve confidence, kuti confidence building as a business woman chinofamba sei. Saka chirongwa chakanaka, chirongwa chikusimudzira madzimai ari muagribusiness.
Chirongwa ichi chiri kukokerwa nani uyezve chinozopera rino?
Chirongwa ichi chinohedhwa neanonzi Nana from Ghana. Shes the head yeino organization inonzi Guza Guza Africa. Saka chinorana yezvino from July to November. Saka July to October chichidzidzatiyatinotizochiwana. Thenwo pachinoda kunopera pane 10 days theintesen conference inoitwa kuGhana. Iyoyo munenge makutendererawo muchiita matours, maagricultural tours kuzigana nichiona uchikita ni wamo marini ma conference ni ma agribusiness awards kumadimai akirina artisa chakatia na kia
vanenga vachida kuzia ni yeshe mabasa amuru kukubata uyeshe kana vachido kuwa naruzi woku bakuwa muri munobatika papi
inindi no wani kwa kwa number yeti plus 263-772-395-420 kuneva ribezi kora wanuani kwa wajida kutengera mazao fresh produce yepapiras makasini nduka kutumundi bati uyeshe nito batira uizi maribezi kora wada kurima asiva wa sirika ground wabingu wachida uudu chokatia na siana talent with planning farm productivity farm business planning financial management nekutio ini ndakasia dao both agriculture the business takandio kwa ita kutu mchakari kutuwa kuwa batira nilo chokatia na siana
Ayi wangu wedi ndiyo ya ita shanji. Ini ndini Marvelous Mflanganya huye, ndini mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinoto kupa ichirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo mu upenyu.
Gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu na mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin tichitarisa mashandiro anoita matare emadzimambo
isisu mari Zatino charge wa matare, zinema statutory instruments, anotova Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, kuti ma court fees edu imari ya kati, ndio atino charge. Kajinjika na mambo, achinge awana ngatita awana chowiri kubva, mombe zechimina, mbu zechimina, waechimina. Mombe hii, inogona kushandiswa sechenura, tabu chenura nika, kuti mvura inaye, uchinyura nyika kuti nyika igare inorunyararo kana kuti patinoita mapira edu ndopatoshandisa mombe iyi pamwe ndakamboishandisa tinoibaya pamuhacha ndine muhacha wane makore ari kusvika 1000 ndopatinoenda kunonzi kunyamarikiti ndokwatinoenda ikoko kunobaya mombe iyoyo toita zvinoitwa midzimidi inenge yakaungana wawa uchiitwa vanhu vachinwa Ya kudikane vana vadike haubikwe wawaiwo pamwacha iwo nevana vadike unobikwa nemadzimai vagumaura
munenge muchireva kuti chiya pa mambo Nembire kana muchiti vagumaura
kana ndichiti vagumaura vasisateere vachisaende kumunhengwa makore ndozvinoitika izvozvo
matiri imi mitongo yamunotara mitongo inenge yakatarwa kubva kubazere zvemitemo asi tinoona kuti mitongo iyi inoenda ichisiyana nematunhu nematunhu madzimambo ane mukana here wokuwedzera mari dzavanozochaja kuripisa vanhu
mambo handingati zvangu haana pokunzizvo mungamutarire kuti svika pakadai kwete zvinoenderana nekuti mambo ari kutonga mutsika dzake akamira papi asi ziva iwo kuti kana tichitonga vanhu vatiri kutonga ungange watora mudzimai womunhu vajonga kandemiri asi kana taakukutonga tinenge tichinzi tarisaiwo kuti hungu munhu uyu aita uyanga asi tochitarisa kuti chokwadi munhu uyu ane vana vashanu vari kuenda kuchikoro mombe dzake dzaanorimisa imbiri zvichine kodzero here nokuti isisu hatisi kuita inonzi pachirungu kumakoti kuye punishment isisu yedu isivhu tiri kudzoreredza tsika kuti usazvozviita
munhu ane kodzero here changamire Nembire yekupikisa mutongo waanenge apiwa nedare ramambo
kana asina kugutsikana nemutongo wamambo ane kodzero yokuita apiwu tinomupa apiwu form woenda pamagistrate woenda kuhigh court woenda kusupreme court woenda kuconstitutional court ikodzero dzake anoenda kwose kwaanenge achikwanisa kuti aende achiziva kuti nyaya yangu ifambe zvakanaka pane dambudziko ndepekudai mambo apa mutongo kana apa mutongo munhu kana akuda kuita kodzero dzokusumudzira nyaya yake appeal vanhu vazhinji vanosvikoda kutanga kusungisa mambo kunzi first respondent ndi chief nembire second respondent ndiuye wanga akakwirirana mhosva handizvo izvozvo ende dambudziko nderekuti kuma magistrate court vanototambira nyaya iyi ina handisati ndaona magistrate achiita first respondent nyaya yaitwa appeal kuenda kuhigh court achinzi uya kuno unotitaura kuti nyaya wakaitonga sei handisati ndazviona izvozvo asi tiri kuona madzimambo mazhinji vachizvuzvurudzwa nenyaya dzavanenge vatonga zvisiri izvo nokuti mambo kana vatara mutongo mutongo wavo hauna mumwe munhu achapikisa kunze kwokuti unotenda kune competent court.
Aiwa, tinotenda zvikuru mambo Nembire nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndokutendai vajonga kandemiri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland central muchirongwa upenyu hwedu our lives chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochinzwa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika pakuchikidzana kwayo neChina. Muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
Democratic Republic of Congo kana kuti DRC iri kutambura nedambudziko rakaomarara rave nenguva yekusagadzikana kwevanhu muAfrica rakonzerwa nemakore akawanda ekurwisana kusanganisira hondo mbiri dzakatanga pakawana nyika iyi kuzvitonga kubva kuBelgium muna 1960. Naizvozvo makore angangoda kusvika kumakumi maviri nemashanu adarika, United Nations yakatumira chikwata chemauto chekudzikamisa zvinhu cheMONUSCO. Chikwata ichi chakapiwa basa rekuongorora urongwa hwerunyararo kumabvazuva kweCongo, kutsigira hurumende yeDRC mukaedza kudzikamisa dunhu iri uye kuchengetedza vanhuwo zvavo pamwe nekudzosa magariro akanaka ikoko. Gore rino riri kucherechedza kusvika kumagumo kwebasa reMONUSCO uye chikwata ichi chiri muurongwa hwekubuda munyika iyi. Zvakadaro, kurwisana kuri kuramba kuchenderera mberi sezvo zvikwata zvinodarika zana zviri kurwira kuisa pasi pazvo dunhu rakapfuma zvichekwa iri riri kumabvazuva kweCongo pedyo nemuganhu neRwanda. Chikwata chine njodzi yakanyanya uye chiri kubudirira pane zvose ndeche 23 March Movement kana kuti M23 icho chiri kutsigirwa nemuvakidzani Rwanda. M23 iri kuita zvakakosha zviri kuoneka nekuwedzera nzvimbo dzayatora sezviri kutaurwa negwaro reUnited Nations. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Stephanie Sullivan, vakati chikamu chekutanga chekuparadzwa kweMONUSCO chapera vachiti vari kushushikana nezvazvinoreva pakuchengetedzwa kwevanhuwo zvavo nekupinda kwerubatsiro. Ambassador Sullivan vakati vari kutyiswa nekukwira kwehuwandu hwekuurayiwa kwevanhu nechikwata chine zvombo cheCODECO mudunhu reIturi. Pamusoro pezvo, chikwata chinodyidzana neISIS cheAllied Democratic Forces chakauraya vanhuwo zvavo vakawanda muna chikumi 2024 kudarika mimwe mwedzi yadarika. Vakati zviitiko zvemhirizhonga zvinoshoreka izvi zvingadai zvakawedzera dai pasina kupindira kweMONUSCO. Ambassador Sullivan wakawedzera vachiti vari kushamiswa nekukwira kwekunetsana uku mumwedzi ichangodarika. Vakati maererano nemashoko echokwadi, kupindira kwemauto eRwanda nekushanda kwawo muNorth Kivu kwawedzera kudarika kungopawo rutsigiro kumabasa eM23 mukupindira kuzere, zvichibvumidza mauto eRwanda neM23 kubudirira munzvimbo dzakakura dzeNorth Kivu uye kuwedzera zvakasimba kukura kwenzvimbo yave pasi pavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. Muchaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Totarisa zvabuda mune mumwe mitambo nhasi. Yada 2, Bikita Mineral 0, Green Fuels 1, Simba Bora 1. Iko zvino Doxiai muina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.